Vachitaura pamusangano uyu mutevheri wasachigaro MDC inotungamirirwa naAdvocate Nelson Chamisa vaJob Scala vakati Zimbabwe yakatarisa nematambudziko munyaya dzematongerwo enyika, hupfumi nenyaya dzesarudzo uye zvinoda kuti vanhu, masangano ese zvematongerwo enyika, vedzisvondo nemasangano anoshanda akazvimirira vagare vaita nhaurirano dzine musoro. Vakati ivo seMDC vachaita zvose zvavanokwanisa kugadzirisa zvinhu vachiti nhaurirano dziri kuitwa pari zvino hadzina maturo ose. Vasikala vakati bato ravo haricherechedzi vamunangagwa semutungamiri wenyika, nekudaro nyaya yesarudzo inofanira kugadziriswa kuti utongi hwemunhu anenge akunda musarudzo husapikiswe. Asi vamwe vakaita sava Stephen Maimbire vakati havaoni sekuti nyaya yekupikisa utongo hwavamunangagwa ichashanda nekuti ndivo vave kutonga.
September kupfuura uno vamunangagwa vakataradzwa iroro kuti kuitwe maelections. Munhu uye ari legitimate takaona marallies akuitwa kuita maelections iwayo adaidzwa nemunhu ari legitimate. Tibatsirei ipapo asi dialogue yakanaka. But I think the language of legitimate dialogue is humor. Then we go forward with the dialogue.
Asi vasikala vakati havagoni kuteerera vamunangagwa nekuti bato ravo haricherechedzi utongo hwavo.
Vabvunza mubvunzo kunzi chinonzi legitimate chii? Vamaambire legitimate inyaya yokuti pauri ipapo wakapapiwa here navanhu kana kuti wakachipapa. Nyaya iripoti yokuti vamaambire dai manga machiudza kuti no vana vasikana nemi vana vachamisa zvamuri kupera kuzvitaura ii purezidendi varipo vakahwinha namavhoti akati kana nezeki and even the constitutional court that says he is legitimate did not give us the figures kuti munangagwa wakawanda namavhoti mangani. All the elections from 1980 even na mugabe airidha nyange nayaya akarana edhaya. We have got figures, can you tell us the figure yakahwinha nayo vamunangagwa ii?
Mutungamiriri weLead Amai Linda Masarira akaingidza vakati vanhu vanofanira kusiyana nenyaya yekupikisa utongo hwavamunangagwa votsvaga nzira dzekuti nyika ingafambire mberi sei.
Tinoona zvakare kuti mapato iwo vachitenda kumberi kuti vana kukanzuru kana kupariamendi vanotadza kuwirirana pazvinhu zvekuvaka nyika ino nekugadzarisa mararamiro evanhu nekuti vanenge vachiti kana zvisina kubva kubato kwedu hazviite kana zvisina kubva kubato kwedu hazviite. Asi tichienda mberi tikatanga tagadzisa nyaya iyoyo yekuzvizvarwa zvemuno muzimbabwe zvavagona kuzvimiririra vachirwira kodzero dzavo vachitaura kuti isu hatichada zvekuudzwa kuti ndezvemusangano ika kuti musangano ngatimbotangai tagadzirisa nyika yedu ndoba tikufanwa kutanga kusvika sezvizvarwa zvemuno muzimbabwe.
Vakati vezvematongerwo enyika vanopikisana paruzhinji asi vanobatana kunzvimbo dzakaita separamende kana vachinge vave kurwira zvinhu zvakaita semotokari nemari dzemihoro. Asi vamwe vakaita samuzvari Tatenda Majoni vakati zvinonetsa kuti vanhuwo zvavo vagadzirise zvinhu pachavo nekuti vakaedza kuita izvi vanoitwa kafira mberi.
I don't know who told it is, I'm not pointing fingers, but as a citizen, to know what you put it as in that information, it is our problem, baby. To know that that's how it is.
Vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaRichard Mahomba vakaudza musangano uyu kuti nyaya yekuti vanhu vave kuita zvemapato avo ndiyo iri kukanganisa kuti mapato ashande pamwe mukugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Nhau yemasanctions haisisiri nhau yemuzimbabwe chete asi inhau yakukomberedza Africa yese, nekuti tinoona Sadak iri kuita urongwa hwekuita kuti pave nematch against sanctions. Naizvozvo zvinoratidza kuti nhau yemasanctions yanhau that is being shared across the African continent.
Asi vasikala vakati zvirango izvi hazvina kutemerwa munhu wese, uye nyika dzacho dzakatemera Zimbabwe zvirango dzakaita seAmerica neEuropean Union ndidzo dzinobatsira Zimbabwe zvakanyanya munyaya dzedzidzo, utano, chikafu nekuwanisa vanhu mvura nezvimwe. Pakave nekubvumirana pavatauri vese kuti vanhu vanofanira kushanda pamwe uye kuita nhaurirano dzinoita kuti nyika ifambire mberi. Iyi ndiyo hurukuro yekupedzisira yakaitwa neStudio 7 neMedia Center mushure memisangano yakaitwa kuChinoi, Masvingo, Gwanda, Lupani neVulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.